Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechina, zvita 24, 2020. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti musanyanye kufamba, kufamba ngati teikushoma. Kufamba imomo ndomatosangana necoronavirus. Ungana michato marufu nezvimwe zvakadero ngatiitei zvishoma, regai vashoma vaende kumuchato, vashoma ngavaende kumafuneral.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira veruzhinji kuti vazvidzivirire kuchirwere checovid-19 munguva ino yezororo. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vakashaya nezuro.
Basa iri ndakaridzidziswa nambuya vangu ndichiri mwana mudiki. Vakandidzidzisa basa iri ndakaritora ndakakurawo ndichidziva kuruka. Yezvi ndiri kushanda neclub inonzi Hunziwa. Pahunziwa apa tinoruka matonga baskets atinoita tichiwana mari.
Madzimai ekubhinga owana pundutso kubva kumabhasiketi avanoruka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazere zveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330. Nezuro wakare vanhu zana negumi nevaviri kana kuti 112 vakabatwa nechirwere ichi, mumwe chete wavo ari munhu akabva kuSouth Africa. Izvi zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave zviuru gumi nezviviri nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 12,656. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nemazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 10,259 mushure mekunge vanhu zana vapora nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 vava zviuru zviviri nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 2,067. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vagare vakangwarira kusatapurirana chirwere cheCovid-19 munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti zvakakosha kuti vanhu vese vabatane mukurwisa denda reCovid-19 kuburikidza nekutevedzera zvinokurudzirwa zvinosanganisira kupfeka mamaski zvakanaka pamwe nekusaenda pakaunganwa nevanhu vakawanda.
Vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vachicherechedza zvinhu zvinofanira kuitwa kudzivirira chirwere cheCovid-19. Maface mask anofanira kuramba achingoshandiswa. Vanhu vakashandisa zvekuisa munzvimbo dzakaita kakuno tuvharikei imomo zvakakosha chaizvo kuti zvidaro. Kwoita masanitaizer aya akaramba ari mudhuze vanhu vachigeza maoko avo. Kati izvozvo ndo zvinhu zvichatibatsira izvozvo kuti takatasana nechirwere ichi unhu hwacho hwachiri kuita tikwanise kugona kukunda.
Vamusara vanotiwo kana zvinokurudzirwa kudzivirira kutapurirano kweCovid-19 zvikasatevedzerwa, uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi unogona kukwira pazororo rekisimisi, kunyanya sezvo vamwe vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kushanyirana.
Katasa vanhu vari kubva kunze kwenyika vari kuuya zvikusa kubva kuSouth Africa, ndo vamwe vanhu vari kuiswa ita positive ivavo. Vanokwanisa kuuya vakachitambidza kuhama dzavo, chadaro chokwanisa zvekare kuzowanikwa chichizopararira nenzira iyoyo.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanotiwo zvakakosha zvakanyanya kuti vanhu vadzivirire kusanganisira kunyange vakamborwara nechirwere ichi, vachiti COVID-19 iri kuratidza kudzoka zvine simba.
Ngatizive kuti kwakuya mastrain manyowani ecoronavirus anga asipo. Saka izvozvo zvinoreva kuti nyange wakamborwara necovid-19 iyoyo, unogona kurwara futi nestrain nyowani yaakuuya. Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti musanyanye kufamba. Kufamba ngatitei kushoma. Mukufamba imomo ndo matosangana necoronavirus. Kuungana, michato, marufu nezvimwe zvakadero, ngatiitei zvishoma. Regai vashoma vaende kumuchato, vashoma ngavaende kumafuneral. Vatibatirewo basa tese tiri kudzimba dzedu. Ngatirambei tichigara mudzimba dzedu, tichiri pakalockdown katinako muZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari nhengo yedare renational assembly, Dr. Peter Mataruse, vari kukurudzirawo kuti vanhu vapfeke zvekuvhara kumeso nemhino dzavo zvakanaka, vachiti nguva zhinji vanoona vanhu vakavhara muromo chete, vakati izvi zvinokonzera kupararira kwechirwere checovid-19.
Ndinokurudzira vanhu kuti pavanosvika pane vanhu vakawanda pane crowd, vaone kuti vaita social distance, nekuti vanhu vange vari a meter or two and take my mask pese correct there is no vara muromo ndivona ani mazvani vari ngovhara pamuromo kana kusapatire.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezveutano nenyaya iyi mumashoko arakabudisa pamusoro pezororo rekisimusi, bazi rezveutano rakati riri kutarisira kukwira kwekupararira kwechirwere checovid-19 nezvimwe zvirwere zvakadai setyphoid, cholera nemalaria. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo veruzhinji kuti vacherechedze zvese zvinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda nhasi vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nepamaATM, izvo vati zvichakanganisa zororo ravo rekisimusi. Nonorai Jena anotipanyaya inotevera.
Mumwe wevatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga reCabs vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana. Vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachishaya mari mubhanga.
Saka mari inobuda mubhengi ichienda kumastreet shoma inenge yasara inonzi aiwa vanhu ngavadi havaende vanoswipa kumashops. Handiti mazvona kuita sekunge hapana mari iyo mari izere.
Vamwe vawana mari nhasi kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ, asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu, iyo vati haikwane. VaCrispin Nhari avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru.
Pathousand haisi kukwana because vamuturi pavakatasa mari yavo vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhumendi. Anotasa kumunhu wekupedzisira murombo kuti indobhadhara rent pamunhu ndoti nevanasikana nevanakomana neyoung in kitchen mari 1000 haikwane plus food. Vako vakatimanikidza kuti totenga mumasupermarket. Masupermarket haikwani ka 1000 kachiona. Sei Christmas inoyi mwana vanoda kudya zvakawanda. Ini ndokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kuti kurengi. Ndakatenga kakota chicken, ndotenga tumatomati, tumaonyenzi, ndotenga tumatomasi, ndotenga tumapotatoes zvetsaona kuti mhuri yangu ite sei? Ikwani. Nokuti 1000 yacho vakati titeverekai, haisi kuita sei? haisi kukwana.
Patabvunza kuti sei vasingashandise swipe kana EcoCash mukutenga zvinhu muzvitoro. Vanhare vati zvinoita kuti zvinhu zvavanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro. Vanhare vati zvinhu zvakaita serendi yedzimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana EcoCash.
Landlord anoda cash, haana swiping machine, haana haadi EcoCash. Saka izvozvo nezvakaita ndiri nemuntu ndizvandaitanga ndatarisa kuvanhu vangu. Vari vanhu vakurarama sei munyika umu? Pane chimwe zvinodiwa cash, ndizvandaifanira kutanga ndatarisa.
Murimi wekumakonde vaDesmond Kwangwari vati vanoda mari yavo uri muso kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo.
Tine vanhu vatinosevesa kumamisha uku vanotibatsira basa kuti unovabhadhara sei pasina keshi. Ndoimwe problem iri kuti nedzeyamuzova takatokwiwa panapa kutitsvagire vanhu vaya mari ukaenda kuusina wakunonizana nevazoenzi pano.
Mukuru webhanga reCBZ muchinoi amai Nyari Mandingaisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvare Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwema panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana EcoCash.
Patoone nyaya yekuti chikonzero kuti kukwira kwakuita zvinhu kwakuita kuti dhimandi yecash irambe ichikwira. Kuno chimwe chikonzero chakaa chekushandisa cash kwamazuva ano kwati chipeiza kunge uchishandisa ita EcoCash o kunge uchiswipa. Pato zvekunyanya kukonzeresa kuti dhimandi yecash irikwira.
Zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari munyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nhau ane mukurumbira uye ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists Foster Dongozi akashaya nezuro mushure mekurwara kwenguva pfupi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakamboshanda naDongozi kuZimbabwe Union of Journalists uko ashaya ari munyori mukuru wesangano iri vaMatthew Takaona vaudza Studio 7 kuti indastry yekuriswa kwenhau yarasikirwa zvakanyanya nekushaya kwaDongozi.
Tarasikirwa zvikuru nokuti murume shaika uyu anga ari chitopota chebasa rokumiririra majenari panzvimbo dzavanosevenzera. Munhu aibatanidza vanhu, ndochinhu chikuru changa chikwanisa kuita chokubatanidza vanhu. Mukatarisa, takatarisa izvezvi majenari mazhinji vari magroups aaifoma eposa aibatanidza majournalist okuprivate media okupublic media mafreelance vese vachibatana pamwe. Tarirasikirwa nomunhu aikwanisa kutaridza vanhu uye aikwanisa kutaura kana nehurumende, aikwanisa kutaura nemaNGO, aikwanisa kutaura nemastakeholders ese kuti zvinhu zvinge zvichifambira ndari. It's a great loss.
Gurukota rinoona zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati Dongozi munhu anga akanaka.
Tine urombo zvikuru, it's a very big loss. I mean, he was a wonderful, wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
Kufa kwaDongozi kwakaziviswa nezuro zviri pamutemo nemutungamiri weZuji vaMichael.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashamisa nhengo dzeparamende apo vakati vanoda kuti zvimwe zvinhu zviwedzerwe pabhiri remutemo wekubatsira vanhu nemakambani munguva yedambudziko reCOVID-19. Asi vaTrump vanonzi vakambenge vatsigira bhiri iri risati ratambirwa neparamende. Danho ravaTrump iri rinonzi riri kuisa urongwa hwekubatsira vanhu munguva yeCOVID-19 parumananzombe, uye vanhu vanobatsirwa nehurumende nepamusana pekuti havana mabasa vachange vasina rubatsiro kutanga nemusi wemugovera. Mutungamiri weIran vaHassan Rouhani vati mutungamiri weAmerica vaDonald Trump munhu anopenga, uye vakati vaTrump vachasangana nerakaipa sezvakaita vaimbova mutungamiri weIraq aitonga nechisimba mushakabvu Saddam Hussein. Vati vaTrump navaHussein vakakonzera hondo munyika yavo yeIran. Mangwana, Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva rechisimusi rinova rakakosha zvikuru kune vakawanda. Asi munyika hamuna kuwirirana kuti gore rino riri nani here zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vaMthuli Ncube vari kuti upfumi huri kugadzikana, nekudaro pane chekupemberera. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vanhu vari kunonga svosve nemuromo zvekuti vashoma vanokwanisa kupemberera pazuva iri. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kupawo kuti vakawanda vatye kuita magungano sezvinosiitwa makare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Gore rino zvekupemberera zvakati wandei, Blessing. Uchayeuka pakatanga gore, mari yemuZimbabwe yanga isina kudzikama, isina kuteramira. Mitengo ichichinja usiku nesikati. Asi patiri kusvika pakupera regore rino iri, munhu kwasa kuti budget kutoronga kuti ndichatenga chiine chiine mari yangu iyo yemuZimbabwe, iyo Zimbabwe dollar. Zvinoratidza kuti pane stability, yakaunzwa nestability program yanga iripo yapera December 1 icharipleswa neNational Development Strategy 1. Saka chekupemberera chiripo, toenda chepiri ndechekuti maprize akadzikama, maprize achakwiri everyday. Chechitatu, unotarisa mashortages angava munyika ekuti hupfu hwanga huchinetsa husingawaniki, mamwe mabasic commodities asiri kuwanika, izvozvi mashopu ese akazara. Imari yako chiri ndo inotaura. Toenda pakuti nyaya yefuel, diesel nepetrol, zvanga zvichinetsa zvisingaiti zvekuti waiona wairara pakiwo vachitsvaga kuti ndiwana petrol nedizel kupi. Asi izvozvi mota dzakazara, mota dzatowandisa mutaundi zvekuti munhu unofamba madiro petrol unotenga pese pasene service station inenge iri available. Ndo zvatotaridza kuti stability yauya, saka pane chekucelebrata kwazvo. Mashops zvinhu zvirimo ende vanhu vari kutenga mashops as we speak right now. Mashops akazara vanhu mutaundi hamusi kupindika. Vanhu vatori nayo spending money yacho yekutoshandisa kuti vatotengere vana hembe nyowani, chicken nerice zvatangogara tichatiri vana vadiki. Ndo zvadzoka zviri kuitika Christmas ino.
VaMaguhu, pane chekupemberera here? VaMponda vari kuti upfumi hunenge huri kuenda huchiita nani?
Christmas blessing izororo rinokosha zvakanyanya kuvana veZimbabwe kubva kare nekare. Izororo rekuti vanhu vanofanira kunge vari pamwe chete mumaguta maisara musina vanhu vazhinji. Yanga iri nguva yekunoona vabereki, hama neshamwari, kunonyaradzana vanenge vakafirwa. Itime yekuti vanhu vaienda kumavillages vachitenderera, vachibatana maoko, vachiita sei. But iko zvinezvi tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuti vafambe vaende kumamisha. Taifanira kunge riri besanwa pambare, vanhu vachipinda mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi hazvisi kukwanisika nechikonzero chekuti vanhu havana mari. Chikonzero ndechekuti panguva iyo maindustry anga achishanda, vanhu vaitanga kuseva mari kunana August vachiti ndichazoenda kumusha muna December. But nechikonzero chekuti vanhu vazhinji vari kurarama nekutenga nekutengesa, mari yacho yavanowana ndo yatinoti hand to mouth, yekuti yaashanda nhasi ndo yaanodya nhasi. Kuti vanhu vakwanise kuseva mari 3-4 months vachindoda kuzoishandisa muna December hazvichagoneka. Zvinhu izvozvo zviri kutaura kuti Christmas ishayiwe udzamu hwayagara inayo.
Pindai tinzwe vaMponda.
Upfumi huri kuita nani? Even ukatarisa infrastructure chemaroads ari kuripewa. Funke Bed Bridge to Harare Road to Chirundu That road has been a death trap for a long time. Asi road iri kuvakwa nemari dzemuno muZimbabwe. Zvinoratidza kuti economy iri kugadziriswa. Even public transport, hatisisina public transport. Asi izvozvo ZUPCO irimo mumaroad umu ichibatsira, ichitakura vabereki kuvaendesa kwavari kuenda. Ende zvinhu zviri worth celebrating.
Petai zvenyu chirongwa chedu vamagohu, hanzi zvinhu zviri kuita nani munyaya dzezveupfumi.
Mashoko ekuzvikorokotedza, asi chokwadi chaicho chiri muvanhu kubvunza vanhu kuti munoona sei mamiriro akaita upfumi hwenyika. Vanhu vese vari kubongomora kuti vanhu vatambura. Vamutuli kana vachida kuti vatiudze kuti economy yaimprova, vanofanira kunongedza maindustry avanotaura kuti industry yakati yanga yakavharwa, iko zvinezvi yavhurwa. Yaimploya vanhu 200.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vachitaura vari parunare kwamutare. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda avo vanga vachitaura vari parunare muHarare. Upenyu hwemamwe madzimai ekumaruwa ekubhinga mudunhu reMatabeleland North hwave kushanduka nekuda kwemabasa emaoko avanoita vachibatsirwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega munzvimbo iyi. Kudzanai Musengi akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Mai Marita Ndlovu, mudzimai ane makore 44 uye vanogara kumaruwa ekuvunziwa kusiya Chilava kana kuti Ward 10 kubhinga. Amai Ndlovu ndomumwe wemadzimai 65 vari muchikwata chevunziwa Women's Club, icho chine madzimai anorarama nekuruka mabhasikiti anozivikanwa kunzi Tonga Baskets. Amai Ndlovu avo vane vana vatatu vanoti vakadzidziswa zvekuruka mabhasikiti naambuya vavo.
Basa iri ndakaridzidziswa nambuya vangu ndichiri mwana mudiki. Vakandidzidzisa basa iri ndakaritora ndakakurawo ndichiziva kuruka. Yezvi ndiri kushanda neklabhu inonzi Hunziwa. Pahunziwa apa tinoruka matonga baskets atinoita tichiwana mari.
Nzvimbo yebhinga iri kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kwenyika kunove kuchamhembe kwedhamu guru reLake Kariba. Kunyange hazvo nzvimbo iyi ine mukurumbira munyaya dzekushanya, veruzhinji vanogara kumaruwa ebhinga vanhu vanotambura zvikuru sezvo nzvimbo iyi isinganayi mvura yakawanda. Amai Ndlovu nemurume wavo ndevamwe vevanhu vashoma vane misha yakavakwa zvinoyevedza munzvimbo iyi. Amai Ndlovu vanotukuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwakwanisa kushandura upenyu hwavo.
Kunoku kubunziwa inzvimbo yakaoma, mvura inona iri shoma. So pakuruka mabhasikiti ipapa ndo patinowana raramo. Ndine musha wangu nemurume wangu, tinobatsirana pakuita mabasa. Baba vemusha vanoita basa rekuvaka, ini ndoitawo basa rekuruka. Saka baba vakawana mari, ini semudzimai wavo ndowana mari, tobatsirana pakuchengeta mhuri. Hezvi takavaka musha wedu tichibatsirana. Ini ndanga ndichiti ndikaruka mabhasikets angu ndikawana mari tonyatsoronga zvakanaka, ndakatengawo simenti tichibatsirana nababa pakuvaka dzimba dzedu.
Ambuya Noria Mleya avanyatsoziva kuti vakazvarwa gore ripi uye ndiwo munhu chete wezera ravo akwegura ari muchikwata chevunziwa Women's Club. Ambuya Mleya pachavo vanotaura vega kuti havachanyatsoona, asi vanotukuruka mabhasikiti chinhu chavacharega chete nekufa.
Ndavazikuru Marito ndakavafundisa kuruka, zvino vakakuziva ngavalova.
Ndine vazukuru vari 2. Vazukuru ava ndakatovabatsira nekuvadzidzisa maskills ekuita zvemabaskets wivhu. Vazukuru vangu ava ndinavo mugrupu mwandiri mumomo, saka vari kuita zvemabaskets navo. Iko zvino vatova masenior mabest weavers vakutorarama nemabaskets.
Amai Sylvia Mleya avo vasiri hama yaambuya Mleya ndeimwe zvenhengo yemadzimai anoruka mabaskiti. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti chinhu chagara chiitwa nemadzimai akawanda munzvimbo mavo. Asi vanoti kuve muchikwata nevamwe uye dzidziso yavakawana kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega rezuvo pakuti vatore basa iri sebhizimisi kwavabatsira zvikuru. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwabatsira kusimudzira upenyu hwavo.
Nzvimbo yatinayo iyi hatikwanisi kuwana chikafu, kunopisa, asi totenda zvikuru nebasa iro ratiri kuita rinotibatsira tikaruka mabasikiti edu tinovatengesa tiri kudzidzisa vana vedu tichiwanawo kutenga chikafu kuti vana vedu vabatsirike.
Mabasikiti anorukwa nemadzimai ekubhinga aya anofarirwa nevanhu vakawanda kusanganisira vashanyi vanobva kunze kwenyika avo vanoatenga kushongedza mudzimba dzavo. Kunze kwekuvadzidzisa zvebhizimisi, sangano rezvubo rinonyanya kubatsira madzimai aya nekuvatsvagira vanotenga mabhasikiti avo. Panotengeswa mabhasikiti aya panguva imwe chete, mudzimai mumwe chete anogona kuwana madhora anosvika mazana 300 emadhora ekuAmerica. Muzvare Eunice Mwinde vanoshanda nesangano rezvubo. Vanoti basa remadzimai iri rakambovhiringidzwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 asi vanofara kuti upenyu hwemadzimai aya huri kushanduka.
Madzimai anga achiita mabhasiketi weaving kudhara nevana mbuya vavo asi isusu takazopindira tichivapa matrainings empowerment nemaskills akatotisiyanei pamagroups edu atinoshanda nawo. Tinovatsvagirawo market yemabhasiketi wavo vachisapota mhuri zavo.
Sangano rezvubo riri kushanda nezvikwata zvemadzimai zvinomwe mumaward 6 pamaward 21 ari mubhinga uye rakatanga kushanda nemadzimai aya mugore ra2017. Ndakamirira Studio 7 pasi yaChilava Township kubhinga, ndini Kudzanai Musengi.
Zororo regore rino rekisimusi negoredzva richange rakasiyana zvikuru nemamakore apfuura kune vanoita zvemitambo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Makore apfuura vezvemitambo vaitarisira nguva yekisimisi vaine hurongwa hwekushanyira hama neshamwari idzo vanenge vasati vaona kwenguva refu nemhaka yekuwanda kwebasa pamwe nekushayikwa kwemari. Asi gore rino zvinhu zvakaoma nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chaita kuti pasave nemari yekufambisa sezvo vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa aivawanisa mari zvitevera kuvharwa kwakaitwa mabasa kwemwedzi yakati wandei. Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti zororo regore rino richange rire mumwe mutoo pasina kuungana semhuri nehama vachipemberera.
Krismasi yegore rino inenge iri nemumwe mutoo wakasiyana nemamwe makrismasi atanga tiri kuita mumashure. Tifunge kuti pane zvakanyanya zvatichaita sisu semhuri.
Mangwiro anoti nemamiriro akaita zvinhu chikwata chake hachisi kuita mabiko kana mhemberero yekrisimisi sezvavanoita makore ose.
Sechikwata ticharegedza kumbotrena tichienda kuzororo rekrisimisi tozodzoka tichidzoka muna January. Gore rino rasiyana nemamwe makore ataiita tichiita mhemberero sechikwata tichipemberera kupendera kupedza kwatinenge taita sizini. Mwaka uno hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Tichangokuti vatambi vedu vambonozorora vachiona mhuri kudzoka toenderera mberi negadziriro yedu yemwaka uri kunzi unotarisirwa kuzotanga muna kurume.
Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti gore rino haasi kufamba zvekuti achange ari kuchivhu uko anogara achirova nguva yekisimisi ino kugadzirira mitambo inotevera.
Ndinenge ndichitrena because I've got 4 months ndakazorora. Saka ndakafunga kuti last week ndakatanga kutrena kusvika 1st of January nendatanga season yangu zvakanaka ndichigadzirira mutambo ichange iripo.
Asi murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti ari kutora nguva ino kugadzisa chikwata chake chemwaka unotevera.
Isu sevarairidzi tinenge tiri pabasa. Ndinofunga vatambi ndivo vanowana mukana wekuzorora. Iko zvino tiri mubishi bishi rekugadzisa zvikwata zvedu kuitira season yedu.
Asi veruzhinji vari kutarisira kuti kisimisi yegore rinouya ichange yakasiyana zvakanyanya negore rino iyo yavhiringwa zvikuru neCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City murare zvakanaka vateereri ndokusiyamuchidzwa naudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.